get it.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Sangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina ndira 20, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. ZANU-PF inoti sarudzo dzayo dzekutsvaka vanhu vachamirira bato iri musarudzo dzichaitwa muna kurume dzava kuitwa mangwana. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanotaura vachizvirova dundundu vachiti kunyange hazvo gore ravo rekutanga vari muhofisi ranga rakaoma vane zvakawanda zvavakwanisa kuitira nyika yavo. Mukuru anoona nezveCovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomba vanoti zvikoro zvichavhurwa chete kana hurumende yagutsikana kuti zvinhu zvagadzikana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. ZANU-PF inoti sarudzo dzayo dzekutsvaka vanhu vachamirira bato iri musarudzo dzichaitwa muna kurume dzava kuitwa mangwana kwete nhasi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mugwaro ravakabudisa nezuro manheru kuvatori venhau, murongi wemisangano muZANU-PF Mike Bima vakati nhengo dzedare repolitbro ndidzo dzichange dzichitungamira sarudzo mumatunhu ese, uye nhengo dzecentral committee ndidzo dzichange dzichifambisa sarudzo mumatunhu ese. VaZiyambi Ziyambi ndivo vachange vachitungamira sarudzo muHarare, uye vaDouglas Mahia ndivo vachange vachitungamira sarudzo kuBulawayo. Harare neBulawayo ndidzo dzine nzvimbo dzakawanda dzichaitwa sarudzo. Imwe nhengo muchikami chevechidiki muZANU-PF mudunhu reHarare vaPeter Matangi vaudza Studio 7 kuti urongwa huri kuitwa nebato ravo unoratidza kuti bato ravo rinoda kuti vanhu vasarudze vatungamiriri vavanoda.
ZANU-PF ibato rinosimudzira nekukoshesa zvido zvevanhu, nekuti kana tichiti vanhu vashara vatungamiriri vavanoda, tiri kuita kuti vanhu vange vachitaura zviri pamwoyo pavo, vanhu vange vachitungamirira nzira dzinofanirwa kutorwa nevatungamiriri pakutungamirira vanhu.
VaMatangi vati kunyange hazvo bato ravo range riri kukundwa nebato guru rinopikisa munyika, vanotarisira kuti ZANU-PF ichakunda mumadhorobha musarudzo dzichaitwa musi wa26 kurume.
Tiri kuona ZANU-PF iri kugadzira ugaro hwevanhu kuti vanhu vange vachigara zvakanaka. Saka izvo vanhu vari kuzvigamuchira, vanhu vakatomirira, vari kutononokerwa nezuva iri, nekuti vari kuti toda kudzosera utungamiriri hwakaita kuti guta ringe riri zvariri. Toda kuudzorera zvakare kuti tione Harare ichiita Science City, Bulawayo ichidzokera zvakare kuva City of Kings and Queens nemaguta akasiyana siyana.
Hatina kukwanisa kubata vadima kuti tipiwe mazita evanhu vari kupinda musarudzo dzemaprimaries idzi kana vakarambidzwa kupinda musarudzo. Asi dunhu reMidlands rakarambidza muzukuru wevaimbova gurukota revasori vaOwen Mudhancube, vaEnergy Ncube pamwe navaCandros Mugabe kupinda musarudzo zvichaitwa kuKwekwe Central. ZANU-PF inoti kumasvingo yagadzirira sarudzo idzi, uye yakatoita maprimaries kare kuChivi South neMwenezi East. Dunhu reHarare ndiro rine nzvimbo dzakawanda dzichaitwa sarudzo mumakanzuru nemuparamende. Mune mawadhi anodarika 20 achaitwa sarudzo, uye maconstituents achaitwa sarudzo anosanganisira Glenora, Mufakose, Epworth, Kwadzana, Kwadzana East, Highfield East neHighfield West. Kunyange hazvo ZANU-PF ichiti chakunda musarudzo dzemabyelection, vanongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paAfrica University Dr. Wellington Kadzikwa vanoti havaoni ZANU-PF ichikunda musarudzo idzi.
Tiri kuitika ndekuti marodzi ari kugadzirwa nezvimwe zviri kuitika, asi kuti hurombo ndo hwanyaya kuwedzera. Vanhu vari kukotarisa kuti vana vangawana chekudya here, mari mumabhengi, kurapwa muzvipatara. Saka zvemarodzi nezvimwe zvine zvigadzirwa izvi kubatsira kwazo vanhu kune kuri kumbera asi vanhu vanongoita kuti zvinotova batsira ipapo ipapo
mune munyaya muimbe ave nemukurumbira vaZex Manatsa vashaya mushure mokurwara nechirwere chegomarara vange vave nemakore makuma nomwe nemasere izvi zvazviviswa nemhuri yavo padande mutande ravo reFacebook vamanatsa ndivo vakatanga chikwata cheGreen Arrows Band icho chakaita mukurumbira kubvira kuma70s mimwe mimanzi yavo yakaita mukurumbira inosanganisira chipo chiroorwa nyoka yendara tsuro mwana waenda vaparidzi vawanda nachivaraidze vamanatsa vakaimbawo makepekepe ishaisa mufaro vakashandawo nevamwe vaimbi vave nemukurumbira vakaita semushakabvu Oliver Mutukudzi James Chimombe natinei chikupo hapana zvati zvaziviswa nezveurongwa hwekuradzikwa kwavo ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.
Vamwe vanhu vakawanda munyika vari kukurudzira kuti zvikoro zvivhurwe sezvo huwandu hwevanhu vari kurwara nekufa nechirwere cheCovid-19 waderera. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevanhu ava Muzvare Rudo Magwanyata avo vanoshanda nesangano rinorwira kodzero dzevanasikana shamwari yemwanasikana vati kuvharwa kwezvikoro kuri kupa mukana wokuti vanasikana vaite zvepabonde nekubata pamuviri.
Rinora 2022 tine kushungurudzika nekutya zvekare nekuda kwekuti mukuvharwa kwakaita zvikoro uku tichawana vasikana vakawanda vachiita pamuviri nekuda kwekuti vasikana vari kuita zvepabonde vasina dzidzo dzavo vasikana vari kuita zvepabonde vasina kudzivirira.
Muzvare Magwanyata vawedzerawo vachiti kuvharwa kwezvikoro uku kuri kuwedzerawo kusarira shure kwevana vanobva kumhuri dzinoshaya avo vasiri kukwanisa kuita zvidzidzo zvepamadandemutande.
Kuvharwa kwaitwa zvikoro maticha vadzidzisi vakawanda vari kuitisa maextra lessons anova ari kuda kubhadharwa mari. I mari inowanikwa vamwewo vanobva kumhuri dzisingawane vasingakwanisi kuibhadhara.
Imwe nyanzvi munyaya dzebudiriro yevana amai Chinga Govati vatiwo kunyange hazvo zvakakosha kudzivirira denda recovid-19 hurumende inofanirwawo kuzadzikisa kodzero dzevana dzekuwana dzidzo.
Kuvhara kunenge kuchiita hurumende zhinji kuti vanhu vasanyanyofamba kana kuti vanhu vasaite mabasa uye kuti vana vasaende kuchikoro zvinewo zvazvinokanganisa kunyanya vana vanenge vachienda kuchikoro. Tinenge tichiti patiri kuita matanho iwaya zvakakosha kuti titarise kuti zvakanakira vana ndezvipi tobva tazviisa pachikero nezvekuti zvinovaipira zvakanyanya kusvika papi.
Amai Govati vakurudzirawo kuti muzvikoro muiswe zvekushandisa zvakakwana zvinoita kuti zvikoro zvikwanise kurwisa denda recovid-19. Munyori mukuru musangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Law Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vatiwo mushure memakore maviri denda iri ravako vanga vaine tarisiro yekuti hurumende inge yagadzirisa nyaya yezvikwanisiro muzvikoro pamwe nenyaya yemihoro yevadzidzisi.
Tikati isusu hatizivi kuti denda iri richapera zvarini, toramba zvekare tipe vana ngavasadzidze kana denda ririko. Nyika inobudirira sei? Nyika inofanira kubudirira nenyaya yekuti dzidzo iri kuchienderera mberi. Dzidzo inoita kuti nyika ibudirire, nharaunda dzibudirire, uye vana vachone vange vachibudirira zvekare.
Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vati havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi sezvo sebazi vachiteedzera zvinenge zvataurwa nemutungamiriri wenyika.
Isu tino maonero edu kamaonero aPresident, hatingambofi takambotaura zvinoenda against zvataurwa naPresident.
Asi mukuru anoona nezvecovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomva vaudza Studio 7 kuti zvikoro zvichavhurwa chete kana hurumende yagutsikana kuti vadzidzi nevarairidzi havazopindi mudambudziko rechirwere checovid-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Zvehutano rinoti vanhu gumi vakafa nechirwere checovid-19 nezuro zvasiya vafanacho kubva zvachatanga kupararira vave zviuru zvishanu nemazana maviri nemakumi manomwe nevatanhatu kana kuti 5276. vanhu mazana mana negumi nemumwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro zvasiye vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira muna 2019 vave zviuru mazana maviri nemakumi maviri nemazana mashanu nemakumi mashanu nevaviri kana kuti 227,552. Vanhu vabaiwa nhomba kekutanga vava mamiriyoni mana nezviuru mazana maviri nemakumi maviri nezviviri zvine mazana masere nemakumi matatu nevana kana kuti 4,220,834. Vanhu vabaiwa nhomba yepiri vava mamiriyoni matatu nezviuru mazana maviri nemakumi mana nezvipfumbamwe zvine mazana mana nemakumi mashanu kana kuti 3,249,450. Vanhu vabaiwa nhomba yetatu vava zviuru zvitatu nezvitatu zvine mazana matatu nemakumi matatu nemumwe kana kuti 33,331. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuti inyatsoshanda zvakanaka. Zvichakadaro, mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwechirwere checovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomva vanoti zvikoro zvichavhurwa chete kana hurumende yagutsikana kuti zvinhu zvagadzikana sezvakataurwa nevakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga. VaChiwenga vanova zvegurukota rezveutano vakati hurumende ichaona kuti zvikoro zvovhurwa here mukutanga kwakukadzi zvichienderana nekupararira kunenge kuchiita chirwere ichi. Vamwe vabereki vari kuchema-chema kuti vamwe vanasikana vave kubatira pamuviri nekusaenda kuchikoro uye huwandu hwevari kufa nekubatwa nechirwere checovid-19 waderera zvakanyanya. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naBlessing Zulu Studio 7 naDr. Mahomva.
Isu tiri kufara chaizvo kuti tadzidza zvidzidzo zvakati wandei maarira newave 1, wave 2, wave 3 dzatakapinda muna idzizvozvi. Pane nhasi taamuwave 4 taakutani tinoti experience takunyatsoziva chii chinoda kuitika. Patakanga tichitanga kuvhura zvikoro mwedzi yakapfuura iyo tisati tapinda muomicron takamhanya mhanya tichiisa yanonzi mastandard operating procedures maguidelines akanyatsosimbarara arimo. Tinonyatsoziva kuti tikavhura chikoro tikabata vana vechikoro vaine covid-19 vanoita sei zvinoita sei sekuziva kwamunoita imi pane zvino although zvikoro zvisina kuvhurwa asi takatovhura kuti waya wanga uchinyora mazamanishoni wauye wanyore mazamanishoni
sei makatora danho iri
nekuti tanga tine confidence yekuti maoperating procedures edu zvese zvakamira zvakanaka saka wakatoita wese washomu pane washoma shoma wakabatwa necovid hawana kudzingwa kuchikoro wakanyatsokupihwa mukana wekuti wanyore wachitedza maguidelines edu muisolation zvese izvozvo saka zvinhu zvatiri kumhanya nazvo senyika yezimbabwe kuti haama kuimplimenta maguidelines edu kunge kuchinyatsokutsinirwa zvakakwana saka tine confidence yekuti kapatinozovhura hatinenge tiri redi takatongogadzira tinoramba tichingosimbarara neizvozvo
asika vamwe vabereki vari kuti zviri kutinonokei zvekuvhurwa kwezvikoro chii chiri kupa kuti zvinonoke
chikuru chiri kuita kuti tinonokei ndechekuti mazuva mapfuura aya takapinda mufestive season nhamba dzeomicron manew cases anga akati wandei zvekuti tanga tisingadoka kuti kana potiine maguidelines edu tongovhura nekuti tine maguidelines tanga tinoda kutiwo nhamba dzacho dzipoti dzikei pane zvinhu sekuona kwamiri kuti haa dziri kudzika zvakanaka chaizvo zvichireva kuti tinenge taakuzotarisanawo kuti tichazovhurawo zvikoro manje manje asi pane zvinhu tichakambovhara zvedu
kuchikoro zvinogona kuita kuti panoitwa maoperating procedures amuri kutaura asi vana pavanombozobuda muchikoro vamwe vanenge vasingadi kupfeka mamaski vachiita nyaya vachididi mungade kuti kudii kune vanozodarawo
ndosaka tanga tiri kuti so ngatimbotimirei kuitira kuti manew cases ari mumacommunities munowa imomo waakubuda vachifamba vasina kupfeka mamask kanazvo vachifanirwa kupfeka mamask tinenge tinenge tichida kuti nhamba idzodzo dzimboti dzikei ndosaka ndati hapa nezvino patakapinda mufestive season tikaona nhamba dzakaramba dzakakwira takati ngatimbotimirei nhamba idzodzo dzidzike asi tiri kuramba tichingokurudzira kwete vana vechikoro chete nemacommunities vese kuti iwewo kana muri muchifamba panze apa pfekai mamask enyu
mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwekupararira kwechirwere checovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomva vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vatungamiri weAmerica vaJoe Biden vakazvirova dundundu nezuro vachiti kunyanga hazvo gore ravo rekutanga vari muhofisi ranga riine zvimhingampinyi zvakawanda pane budiriro dzakawanda dzavakakwanisa kuita.
It's been a year of challenges, but it's also been a year of enormous progress. We went from 2 million people being vaccinated at the moment I was sworn in to 210 million Americans being fully vaccinated today. We created 6 million new jobs. More jobs in 1 year than any time before.
Takavamba mabasa matsva anosvika mamirioni matanhatu zvova zvinhu sezvamboitika munorondo yeAmerica. Uwandu hwevanhu vasiri kushanda hwakadzika kusvika pazvikamu zvitatu nezviga zvipfumbamwe kubva muzana. Takadzikisawo urombo muvana nezvikamu makumi mana kubva muzana izvo zvisati zvamboitikawo munorondo yenyika ino. Mabhizimisi matsva mazhinji akavambwa. Mushure menguva refu vashandi vazhinji vakawedzerwawo mari dzemihoro. Takadzikisirawo mamiriyoni nemamiriyoni emhuri mutengo wemari dzekurapwa.
VaBiden vakatiwo vanofunga kuti Russia ichapinda zvechisimba muUkraine vachiti America nemadzisaviro ayo ine zvirango zvisati zvamboonekwa zvayakagadzirira kutemera Russia kana ikaita izvi. Vachitaura pamusoro pedenda reCOVID-19 vari pamuzinda wavo weWhite House, vaBiden vakazivisa kuti zvikoro zviri kuvharwa pamusoro peCOVID-19 zvishoma, vachiti zvikoro zvinoita zvikamu makumi mapfumbamwe nezvishanu kubva muzana hazvina kuvharwa. Vakati hurumende yavo iri kuita zvose zvainogona kuti denda reCOVID-19 risaramba richishungurudza nyika.
We've been doing everything we can, learning and adapting as fast as we can, and preparing for a future beyond the pandemic. All I know that after almost 2 years of physical, emotional, and psychological weight of this pandemic and the impact it's had on everyone, for many of us, it's been too much to bear.
Tiri kuita zvose zvatinogona tichidzidza pamwe nekuvandudza zvinhu mukurwisana neCOVID-19 takatarisira remangwana risina denda iri. Zvandinoziva ndezvekuti mushure memakore maviri ekurwisana nechirwere ichi vamwe vazhinji vave kuneta vamwewo vachiremerwa asi tave pane chimwe chidano. Tave nezvombo zvekurwisa chirwere ichi zvinosanganisirawo zvinhu zvakaita senhomba, mamask uye kuvheneka vane chirwere ichi.
So get vaccinated, please, and get your booster.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa zvemabhizimusi paDevry University muzvinafundo Elliot Masocha vaudza tanonoka wandi weStudio 7 kuti vaBiden vataura zvinhu zvinodiwa kunzwikwa nevanhu veruzhinji.
Vakataura nyaya hombe dzinosanganisira hombe iri kubata pasi rose yeCovid nezvavari kuzama kuita nezvavakaita pagore rakapfuura vari vachitonga nezvavari kuzoda kuita kuti vafaite Covid. Vataura zvekare nyaya yekuvhiringidzwa kuri kuita upfumi hwenyika yeAmerica neupfumi hwepasi rese. Vakataurazve pamusoro pomutemo wekukumbira mari kuparamende yeAmerica wavanotiwo Build Back America kuti vasikapapi nechirongwa chacho plus vanozviitirei izvozvo. Saka zvinhu zvikuru chaizvo tikanyanya kudzaka kuti paCovid pacho chii chavanozvitutumadza nacho chavakaita zvekare zvavari kuita nezvavari kuda kuzoita kuti varwise chirwere ichi vari kutaura kuti ivo vari kugadzira matesting kits eCovid achange achipuwa vanhu mahara, mamaski anenge achipuwa vanhu mahara emhando dzapamusorosoro mamaski acho iwayo.
Munofungei nemashoko avo pamusoro peiri pakati pavo neRussia maererano nekuda kupinda zvichisimba kweRussia muUkraine?
Inyaya hombe chaiyo iyoyi yavazovhunzwa vapedza kutaura vachisimbisisa chaizvo kuti vanonzwana nomutungamiriri weRussia vaPutin vachitaurirana vachibudana pachena kuti kana Russia ikaita zvichisimba zvokupinda muUkraine inobva yapiwa masanctions asati amboonekwa pasi pano. Zviva vataura ivo kuti tinoziva kuti Russia ine oil kana petrol kana diesel vayavaya yainotengesa kune dzimwe nyika, vati vanogona kuzvivhara izvozvo.
Mataura nyaya yehupfumi, pane chavataura here pamusoro pemamiriro akaita zvinhu muAmerica?
Vataura zvakawanda pamusoro pekuvhiringwa kuri kuita upfumi hweAmerica pamwe chete noupfumi hwepasi rose. nokuti vataura ivo kuti kukwira kuri kuita mafuta epetro nedizeri pasi rose kuri kuita kuti zvinhu zvidhure munyika yeAmerica nedzimwewo nyika. Vataura zvekare ivo kuti tiri kuona kuvhengwa kunoita upfumi hweAmerica nenyaya yechando chiri kudonha chichiadza kuti ndege dzisumuke dzinde kwadzinoenda, motikari dzidhirivhara. Vataura zvekare ivo dambudziko guru riri kuita muAmerica rokushayikwa kwavashandi.
Avanga vari muongorori wezvematongerwo enyika uye vachidzidzisa zvemabhizimusi paDevry University muzvinafundo Elliot Masocha vachitaura vari parunare kuOhio naTanonoka Wande weStudio 7. Yasvika nguva kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rezvekunze kweAmerica vaAntony Blinken vari muBerlin kuGermany, uko vari kupangana mazano nemadzisawira eAmerica pamusoro pemamiriro akaita zvinhu pamugano weRussia neUkraine mugadziriro yavo yekuita hurukuro negurukota rezvekunze kweRussia vaSergei Lavrov. Asi nhasi vaBlinken vari kusangana negurukota rezvekunze kweGermany Annalena Baerbock, gurukota rezvekunze kweFrance Jean-Yves Le Drian uye gurukota reMiddle East neNorth Africa James Cleverly vasati vataura kune veruzhinji kusamira zvakanaka kwakaita zvinhu muUkraine. VaBlinken vari kutarisirwa kusangana navaLavrov muGeneva mangwana. Mapurisa emuPakistan anoti bhambo hombe raputika nhasi muguta reLahore, iro ranga rakateiwa pamudhudhudhu panzvimbo inotengesera vanhu zvinhu zvakasiyana-siyana. Bhambo iri rinonzi rauraya vanhu vaviri ndokukuvadza vanhu makumi maviri. Vatori vemuPakistan Airlines rinotungamirwa navaNelson Chamisa riri kutarisirwa kunge rabuda nezita idzva pamberi pesarudzo dzekutsiva nhengo dzakadzingwa muparamende nemakanzuru kana dzakashaya, idzo dzichaitwa musi wa26 Gurume. Bato iri riri kumanikidzwa kutsvaga zita idzva zvichitevera danho rakaziviswa nemutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora rekuti bato ravo richakwikwidza musarudzo idzi seMDC Alliance. Rimwe zvakare bato rine muzinda waro mugweru rakabudawo pachena richiti richashandisa zita rimwe chete iroro mushure mekunyorera Zimbabwe Electoral Commission richipa zita raro. Ukuwo ZEC yakazivisawo kuti panyaya dzemazita inongotambira chero bato rinenge ratanga kunyoresa zita iroro. Asi izvi zvaunza maonero akasiyana-siyana munyika, vamwe vachikurudzira kuti vachamisa vasachinja zita, vamwewo vachivakurudzira kuchinja zita vachiti kana vakasadaro zvakaitika zvekudzingirwa nhengo neMDCT zvinozoitika zvakare. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu, avo vari kukurudzira kuti MDC Alliance ichinje zita, pamwe naDr Uraya Izembe vanove mutungamiri webato reDemocratic Party, avo vanoti vachamisa havafanirwi kuchinja zita musarudzo dzemabielection dziri kuuya, asi vanozofanira kuchinja muna 2023. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMaguhu.
Dai yanga iri imwe nyika ine yatingati rule of law uye ine makotsi anotonga zvine nduramo, vachamisa vanga vaine kodzero uye vaine mukana kuti vakanorwisa kukota vanokwanisa kuhwina kuti ndiwo mutungamiri veMDC Alliance. Asi nekuda kwenhoroondo yezvaitika kubva muna 2018 zvakasvika pakuti varasikirwe kunyange nemuzinda wepati yavo Morgan Tsvangirai House, zvinotoonesa kuti havana mukana kwekuputirira kana vakada kuramba vachirwisana navaora pamusoro pekushandisa zita rekuti MDC Alliance. VaMonzora zviri kuitawo sekuti varipo kuti akonzere yatingati confusion yekuti vakatanga vari kuti dzive MDCT vachiita recall by member of parliament MDC Alliance, asi kuzvinova kuti ivo vacho vaMonzora vari kuMDC Alliance. Saka makufu vaifanira kunga vakazviugadzirisa zvinhu kare kare, vaziva kuti MDCT ndeipi, MDC Alliance ndeipi. Saka vachamisa vanofanira kuti vamire pavo vega kuti kuti ma supporters au awa vingi kana wakapinda ballot box kuti zvino MDC Alliance ndipi MDC ndipi
regai tirwe kuna Dr. Zembe munoti nekurudzire vamwe kuti dai vachinja zita ve MDC Alliance kutanga izvo zvisarudzo zvema by elections
by elections aya ini fungwa dzangu ndezvekuti chiri muchijaho che 2018 kuenda ku 2023 5 years idzodzo vachamisa vakamira neboka rinonzi MDC Alliance ndofunga kuti pama by election vanofanira kungomira nairoro boka iroro ndezita iroro nokuti vanhu pachavo vanenge vachiziva nhengo dzamakanzuro ndedziku paramendi dzakambodzingwa dzia kutadzoka zvova kutira muzita iroro zvakare asi ku 2023 ndine pfungwa yekuti dai vachamisa vakatsvaga zita tsva kuitira kuti pabuda mu 2023 zvisazovhiringidzwazve nevanenge vachikanganisa vachikonzeresa kudanganyika kwepfungwa nekugadzirwa kwezvinhu munyika zita tsva rikange riripo risinei nechokuita neMDC mavaira iwayo pane pasina mukana wokutamba naro kana vanhu vataura shoko ravo pa 2023 maonero angu
vamaguhu munoti nemaonero aDr. Zembe
ipfungwa yakanaka handifunge kuti zviri kunyanya kupesana nezvatiri kutaura nechikonzero chekuti naivo vari kubvumawo kuti 2023 vanofanira kupinda vaine zita idzva asi iko zvinoizvo vanofanira kuramba vaine zita ravanga vaine ari kuna 2018 asi dambudziko rinokwanisa kuitika zvekare nderekuti vakapinda mumaby elections asina kuti MTCA nekuda kwematarezvai hazvishandisi kunezvatiri kunoita kuti maMP hawina hacho nemacouncillors vari anda Nelson Chamisa vanhu vangu saka eidza ngavauye kwandiri kana kuti potanga futi mahumbukii kuti vanhu vanenge vakuitwa recalled vachiripetwa nevanhu vasina kuvhoterwa nevanhu
Dr. Zembe ndo mubvunzo wandanichakupai wekuti hatizoona here dambudziko rimwe chete rekuti maMP acho kana macouncillor anenge vahwina vari pasi peMDC Alliance vachitorwa navamonzo
chamisa neboka ravo nyonga-nyonga iyo ikatangwa nezanupf vachiramba vachishandisa matare zvisizvo nokuita maitiro asiwo nokuti zvose izvi vanhu vari kuzviona zvose izvi zviri kutanganyisa utongi hwejekerere zvose izvi zviri kupa matambudziko kuvanhu
vamaguhu tinoona kuti Zimbabwe Electoral Commission pachezva iri kutaura kuti kumazita uku vanongoti atanga sei matara achizoshandura izvozvo kana zeki yakambotambira
ndosaka tichitaura pamusoro pekuti tinofanira kuva nematare edzimhosva akazvimirira ega tikava nematare ekuti vanotanga vabvunza mapoliticians kana kuti vanoudzwa nemapoliticians kuti apa ipai mutongo kuvakati nyika inoita dambudziko ndofunga ndo problem iri muzimbabwe kuti makotsi edu haasiri independent
Dr. Zembe, takaona kuti kune rimwe batso rakatosvitsa zita rekuti MDC Alliance kuzek zvinozobatsira here kana MDC Alliance yakaenderera mberi nezita iroro kunze kwekurwisana kwavari kuita navamonzo
pamaby election apa handioni vachikwaranzurwa ivo vachamisa neboka ravo uye navanhu vanoketa nokuti zita remusangano ibhachi rinenge rakapfekwa navanhu vanenge vachipinda mumatangi kusharwa navanhu saka zvose zvingangoitika iko zvino izvi hazvo ndazvititi hazvo asi zvinenge zvava suro kana tatarisana na 2023 chaiyo pachayo
ava vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato redemocratic party Dr. Uriah Zembe vari parunhare muHarare nestudio 7 manzwa zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano recenter for natural resource governance vafarai maguhu vari parunhare pamutare nestudio 7 muchirongwa chewomen's round table na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika musouth africa tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7 @vowenews.com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pawwwshona.com ini ndini jonga kandemiri ndiri muwashington dc
Soko izika tisenda bago VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Selamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesine mhlaka 20 2022 ngumphathisi Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Asiqapheleni bantu basezindebeleni, bantu basemathebeleni, bantu baseZimbabwe ukuthi umkhuhlane lo usesekhona. Ngakho kasinanzeleleni, sifuna ukuthi siyananzelela ibanga eliphakathi kwakho lomuntu okulandelayo, whether usebhasini, kumbeni uyahamba, kumbeni usesitolo. Siqhubekeni njalo sigqoka amamask.
Abezempilakahle eZimbabwe bathi lokhu bekhathazekile. Nenani eliphansi labantu asebenza lise ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 eye-vaccine.
It's been a year of challenges, but it's also been a year of enormous progress. We went from 2 million people being vaccinated at the moment I was sworn in to 210 million Americans being fully vaccinated today.
Ngizokuthula umbiko wakhe oqakathekile izolo ukufikisa umnyaka esesikhundleni. Umongameli Joe Biden welemelika uthe umnyaka odluleyo ube nzima kakhulu ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19. Umculi owaduma ngeminyaka ko-1970 usiyafika o-1990 uZex Manata wacula ingoma ehaya eqimbile nguqo ile-Highlanders ethi i-Highlanders iwinile akasekho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Nanxa inani lababanjwa le-COVID-19 selingani liyehla eZimbabwe, abezempilakahle lokhu bekhathazekile ngenani eliphansi labantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela kuleli gciwane e-vaccine. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Yatshona ilanga layizolo, ugatsha lwezempilakahle lwethule umbiko othi kulabantu abalitshumi ababulewe yi-COVID-19 kuthi abedlula 411 bahlolwe bafumanwa belegciwane leli. Udokotela Wedwa Ndebele ngomunye wabezempilakahle abakhuthaza ukulandelwa kweziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwalolu bhubhane.
Asiqapheleni bantu basezindebeleni, bantu basemathebeleni, bantu baseZimbabwe ukuthi umkhuhlane lo usesekhona. Ngakho kasinanzeleleni, sifuna ukuthi siyananzelela ibanga eliphakathi kwakho lomuntu okulandelayo, whether usebhasini, kumbeni uyahamba, kumbeni usesitolo. Siqhubekeni njalo sigqoka amamask, sibone ukuthi siwagqoka kuhle, hayi khona ukuwagqiza engani ngamathayi wona engamamask.
EZimbabwe kulabantu abahlolwa bafumanwa bene-COVID-19 abedlula 227,552, wasila abedlula 210,675, kwabhubha abedlula 5,276, okwamanje kugula abedlula 11,617. Emizameni yokumelana lokumemetheka kwaleli gciwane, uhulumende senelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezine 4,222,834 ijekiseni lakuqala, kuthi abahlatshwe elesibili sebasedlula izigidi ezintathu 3,249,450. Asebehlabe elesithathu sebasedlula 33,331. Kusanjalo, ikhansili yakobulawayo lamhlanje ithole isipho samagwaliba olwazi ngomkhuhlane wofuba lwe-TB esivele kwabe-National AIDS Council besebenzelana logatsha lukahulumende lwezempilakahle. Esamukela lesi sipho, umqondisi wezempilakahle kukhansili yakobulawayo uDokotela Edwin Sibanda uthi amagwaliba la azakwenza umsebenzi ube lula.
namhlanje sithole ingwandlwana kumbe ngithi okungamabhuku okuncinyane okumayelana lemkhuhlane wofuba iTB ngamafitshane kumbe ngolwasemzini olunye lwakhona lugwalo oluqondisa ngokwelatshwa womkhuhlane wofuba ebantwaneni olunye ngolukhuluma ngokwelatshwa kofuba olungakaphumeli phandle kumbe olungakabi lezitshengiselo esingathi yi-latent TB ngamafitshane ebantwini abaphila lomkhuhlane wengculazi. So lezi ngwadlwana ke zizaphathisa abezempilakahle abasebenzela uBulawayo ukuthi bazwisise ngalo umkhuhlane wofuba ukuthi welatshwa kanjani kusuka ekuqaliseni ungakatshengiseli esingathi the latent phase lebantwaneni kusiya lokuthi uziyefika lapho otshengisela khona.
Umqondisi we-National AIDS Council kobulawayo unkosikazi Senatra Nyathi uthi bayaqakathekisa ukwelapha lokupha ulwazi lwe-TB ezweni ngoba ingxenye yabantu abalegcikwane lengculaza balakho ukuhlaselwa yi-TB.
Lapha kade sinika amabhuku information etshiyeneyo ku-City of Bulawayo mayelana ne-TB kuze bayanelise ukuthi lanxa beselapha i-TB bebe lama-guidelines a-current le information nje ekwanileyo ukuze abantu bakobulawayo bebekwazi ukuthi i-TB le-HIV kuhambelana njani. Njalo sizwile udokotela ekhuluma ukuthi iZimbabwe sisusiwe kulawa amazwe akade elo ibhedini enkulu ku-TB. So thina njenge-National AIDS Council sifuna ukuthi kuwe kuloku kusehla, sifuna ukuthi TB, HIV kuwe kusehla imikhuhlane leyo elizweni lethu. Yikho i-donation le izasiza abantu abakobulawayo lamanesi labodokotela bebe bekwazi ukuthi lanxa beselapha abantu basebenzisa imithi enjani, njalo lanxa kule ama-complications beyaphathe njani in terms of TB. Njalo siyananzelela ukuthi TB le-HIV vele kuyinto yini ngoba ihafu yabantu abale-HIV bazagula i-TB. Njalo yikho sisithi umuntu ole-TB kateste for HIV, umuntu ole-HIV kateste for TB ukuze abantu laba belatshwe imikhuhlane emibili.
Ikhansili yakobulawayo ithi ngomnyaka balakho ukuba labantu abayinkulungwane kusiya kunkulungwane elamakhulu amabili abahlolwa bafumanwe belofuba, kuthi abedlula amakhulu amahlanu balakho ukuba lofuba olunzima ukwelapha. Njalo lokhu kuvame ukubangelwa izizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa okunenani eliphezulu kwizwekazi le-Afrika elilofuba eziyizo eziphenduka ekhaya zilofuba, ezinye sezizofela ekhaya ngokuswela ukwelapha. Ikhansili ithi lokhe kuqale i-COVID-19 inani lezizalwane zeZimbabwe eziza ekhaya liphansi okubangele ukuba lenani labahlolwa bafumane belofuba liphansi. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ibandla le-NDCT elikhokhelwa mnumzana Douglas Monzora lithi selimise ubudlelwane okwesikhatshana lomsekeli wakhe unkosazana Thokozani Khuphi. Kubikwa kukuningi uMakhuphi asebenzile okungahambelani leziqondiso zesisekelo somthetho webandla leli. Lokhu kwenzakala ngesikhathi belungiselela umhlangano omkhulu owe-Congress. Umnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko ku-NDCT uthi kusahlolisiswa okuningi okwenziwa nguMakhuphi ungahambelani lokumele kwenziwe umuntu olilunga lebandla leli.
Umsekeli kamongameli we-MDCT umama udokotela uThokozani Khuphe kanye lomsekeli kamabhalane wezokukhitshwa kwemibiko ubaba usenator uKalipani Phukeni bobabili bamisiwe ukusebenzela iparty ngoba kulezi zathu ezinengi ezenza ukuthi betheswe amacala kumbe engathi betheswe umlando wokungahambisi kuhle izinto ebandleni sikhangelane le constitution laloko kumele bakwenze laloko kumele bangakwenzi ngakho bamisiwe kuphela ukusebenza ebandleni kodwa basanga ama members of parliament kumele baqhubeke ngomsebenzi wabo eParliament kusiya phambili kuzamele babe nga pambame phambili kuka arbiter general onguye usosihlalo we committee ecwayisisa zonke indaba ezokungaziphathi kumalunga awe standing committee
umnumzana Witness Dube ngoba nawo kwethulwa kwemibiko kubandlale MDCT kodwa abalandeli bakamagubhe bathi uMonzola uzama ukuzivikela ukuba enganqotshwa ngumagubhe kukhetho oluzayo umnumzana Ntando Ndlovu umcebisi kamagubhe utshele iStudio 7 ukuthi uMonzola kalalungelo lokususa umagubhe esikhundleni kumbe ukumisa okwesikhatshana ukuba lilunga lebandla leli
udokotela uKhuphe kakatholi leyo ncwadi ethi iyamsuspenda ngoba sikhuluma manje udokotela Khuphe simkhangelele ukuthi aphenduke lapha eZimbabwe namhlanje evela kwele South Africa. Kodwa ke into engayitho ukuthi uDouglas Monzola kalawo amandla ukuxotsha umuntu kumbe ukususpenda umuntu ngoba ithuba lakhe lokuba ngupresident laphela mhla ka 27 June 2021 ngoba wathethwa kuCongress engela quorum ngokunjalo ngomthetho weMDCT uArticle 6.2.7 uthi khona iCongress engela quorum ama resolution akhona aya expire within 6 months ngokunjalo uMonzola wama ukuba ngupresident weMDCT mhla ka 27 June 2021 okwesibili iNational Council yeMDCT ya expire ukuba lamandla ngo-2019 ngoba yakhethwa ngo-2014 engingakutsho ukuthi akula muntu olamandla okususpenda umuntu ku-MDCT okukhona ukuthi kusasa sikhangelele ukuthi sizwe ukuthi umama Makhophe uphatheleni imuli yeZimbabwe njengoba lisazi ukuthi uzabe e-addressa onozindaba elokishini lemzilikazi emakhokhoba kusasa
umnumzana Ntando Ndlovu umcebisi kankosazana Thokozani Khuphe umsekeli kamongameli webandla le-MDCT ubexoxa le-Studio 7 ewobulawayo umculi owaduma ngeminyaka yabo-1970 kusiyafika o-1990 uZex Manatsa owacula ingoma ehaya iqembu lenguqu ele-Highlanders ethi i-Highlanders iwinile akasekho umndeni kaManatsa uthi ukhulelwe ngumkhuhlane wemvukuzane abemuli kamoyi balobe enkundleni yokuxhumana yefacebook ikhasini likamanatsa ukuba badane kakhulu ikuthiwa ngumuntu obethanda imuli yakhe njalo labalandeli bomculo wejidi jive khwela khwela lethabathaba umanatsa wacula ingoma ezadla ubhedu ngesikhathi elezimbabwe lilwela uzibuze lalapho selikhululekile umnumzana Anthony Blinken unobhala obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba uthi ilizwe lakhe lisekela ele-Ukraine kungxabano yalo lele-Russia lona-ke elingafuni ukuba ele-Ukraine lamukelwe umanyano we-North Atlantic Treaty Organization NATO uGibbs Dube usethulela lolu daba
uBlinken okhulume ngodaba lolu lentathelo zindaba yomsakazo we-Voice of America uthi
we've offered Russia a clear choice, a choice between pursuing dialogue and diplomacy on the one hand or confrontation and consequences on the other hand. And we've just been engaged in an intensive series of diplomatic engagements with Russia directly between us through the Strategic Stability Dialogue at NATO with the NATO-Russia Council.
Russia sinika umlando ukuthi libone elingakwenza ngokuthi kumele phela kulungiswe indaba ezinje ngokuthula. Silakho sibili ukuthi sihlangane labantu abaningi njengoba besihlangana labanye khona manje ukuthi sibone ukuthi udaba lolu lungahanjiswa njani. Konke lokho kusemandleni weRussia ukuthi ingenzani.
My hope remains that Russia will pursue that diplomatic path. It's clearly preferable.
Utele melika lamanye amazwe azatezisa ele Russia lingahlasela ele Ukraine.
If Russia chooses to renew its aggression against Ukraine, we, and not just we, the United States, we, many countries throughout Europe and even some beyond, will respond very forcefully and resolutely, and in three ways. First, we've been working intensely on elaborating extensive sanctions, financial, economic, export controls, and others.
Kunengi esilakho ukuthi sikwenze ukwenzela ukuthi sivimbe okufiswayo kwenziwa ngeRussia. Kunenga kakhulu okunye kwangkhona ke izitheso zenoto. Siyabona ukuthi nxa ngisithi thina ngisho ukuthi amazwe achiyeneyo sizakwenza konke lokhu sizenzela ukuthi sinqabele okulakho ukuthi kwenzakala elizweni leli. Kumele phela bekwazi ukuthi thina siyalisekela ilizwe le-Ukraine.
A second consequence would almost certainly be further assistance, defensive military assistance to Ukraine.
Umkhokeli wakule Russia uMnumzana Vladimir Putin uthi ilizwe lakhe kalifuni ukuhlasela ele-Ukraine. Uthi abakwenzayo kuyinhlala yenza. Kodwa abacubungula izombusazwe bathi kusobala ukuba ele-Russia lifuna ukuhlasela ele-Ukraine. Umfundisi Rafael Mthombeni ohlala kule Melika uthi kuyethusa ukwenziwa ngele-Russia.
Amadoda la angapha awe-America benza kuhle kakhulu ukuthi bazame ukuthi bayikhalimele i-Russia ingakaze itshengise obefuna ukukwenza. Ngoba ngokubonakala kwakhona nje ukuba bengathi bafaka amabutho laphana lokuhloma lokwenza konke lokhu, bayakhanya ukuthi bangaphose bangene laphana balwisane le-Ukraine. Kodwa ke nxa besukuma ba kube kwasukuma ama-senators khathesi ukhona ngale unobhala omkhulu u-Blinken ukhona ngale ukuthi bakube le nkulumo ezithi mbona ngathi la i-Russia izabona ukuthi akuchiphanga njengalokhu ekucabangayo.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Busani Mbusontini laye ohlala kwele Melika.
Uputin udlala intsoro yakhe, kukhona angabe azakwenza e-Ukraine kodwa mbona nganokuningi nje uphonga utshengisela kodwa aseze enze ukungena okwempi.
UBlinken ukhangelelwe ukuba uzakwenza umhlangano okhathekileyo kusasa lomnumzana Sergey Lavrov obona ngokwethulwa kwemibiko kwele Russia. Ele Russia selifake ibutho lalo emngceleni welizwe le-Ukraine. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingugibbs Dube.
Umongameli Joe Biden welemerika izolo wethule umbiko oqakathekileyo lapho esenelisa umnyaka wakhe wokuqala esesikhundleni leso. UBiden uthe umnyaka wakhe wokuqala ubulukhuni okwamagama ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19 kodwa wathi ulethemba ukubana kuya kuthi kusiyaphela ihlandla lombuso wakhe lakuqala kuzaba nganeno. Ngesizwe amazwi kamongameli Biden.
It's been a year of challenges, but it's also been a year of enormous progress. We went from 2 million people being vaccinated at the moment I was sworn in to 210 million Americans being fully vaccinated today. We created 6 million new jobs, more jobs in 1 year than any time before this country. We've been doing everything we can, learning and adapting as fast as we can, and preparing for a future beyond the pandemic. All I know that after almost 2 years of physical, emotional, and psychological weight of this pandemic and the impact it's had on everyone, for many of us, it's been too much to bear.
Lawo ngamazwi kamongameli Joe Biden wele Melika esethula umbiko wakhe oqakathekileyo ophathelane lombuso wakhe ngomnyaka odluleyo. Kulayitok lamhlanje uhlelo wasehlizeni kwamama sikhanyela akwenziwa ngabesifazana kumelana lobhubhane lwe-COVID-19. Ingcwethi kwezombusazwe zithi kuqakathekile ukubana mkhokheli we-MTC Alliance umnumzana Nelson Chamisa labanye bakhe baguqule ibizo lebandla labo khathesi kungakayenziwa ukhetho lwama-by-elections ngombimbitho. Linkuchazo iza ngemva kokuba umkhokheli we-MDC team uMnumzana Douglas Manzora ethe icele lakhe lizancintisa ukhetho lisebenzisa ibizo lebandla likaJamisa. UJamisa ngokwakhe usekubeke wacaca ukubana ngempela baphakathi kokudinga ibizo elitsha. UNjongamile Nkomo weStudio 7 uxoxele ohlaziya izombusazwe uMnumzana Diva Dube endaweni yelentatheli zendaba uSimbarashi Nembaware layo ohlaziya izombusazwe onguye osungula lingxoxo.
I think oJamisa badalisisikhathi lisana le ndaba yokuthi MDC MDC Alliance ngoba nako bazibaya lasemthethwandaba abazile bethi wona awukazi banika ama-judges a-imbulashela. Mthethwanda wathi hayi MDC Alliance awusiqhinga labo nje ukuthi wabo ihlanganise ukuthi siya ekhethweni siyakusanda kataumbela. So lato lelihle oJamisa kumbi iqembu elitsha lekhampani alo yekele ukulwisana lalaba abanye ngoba kuqeda isikhathi lamandla le mali imali efuzile isetshenziswa ekulungiseleni ukhetho lokuthuthukisa iqembu labo. So I think ngathela elihle lokuthi oChamisa bethishane lento yokuthi i-MDC Alliance MDC bani banayi bezi iqembu labo.
Wena ulubona njani lolu daba Dube?
Ngibona ngathi into le is-long overdue, kwakufanele ukuthi ngabe into abayenza kudala ngoba bayibona ukuthi into le bayayizama kodwa into le bayizamayo ayihambi ngendlela eqondileyo ngendlela abafisa ngayo. Bekuzadala i-confusion kakhulu kubalandeli babo ukuthi ekugcineni kugcine kungasazakali ukuthi kathi lapha okuyikho yikuphi okungayisikho yikuphi ngoba abanye abantu njalo singakhohlwa ukuthi ayisiwo bonke abantu abafundileyo mhlawumbe ababe bengabalandeli babo iqembu le-MDC asebengagcina besenza amaphutha abe sebezagcina esezakhoza ukuthi mhlawumbe bekukhona umphumela kade bengawuthola be-MDC Alliance kodwa ekugcineni bagcina bengasawutholanga ngendlela yokuthi abantu baye balahleka endleleni ngokuhlangahlangana kwamaviso. Bona nxa bezazi ukuthi bona bayazithemba nxa bezazi bona ukuthi baliqembu bayenze ibizo eliqondane labo ngibona ngathi kuzabe into ezasiza bona iphinde isize labalandeli babo.
Ngiphenduke kuwe Nembaware, bakhona abathi uChamisa engabumba ibandla elitsha, abanye abasekeli bakhe balakho ukulahleka bavotele iMDC Alliance ekaMonzora kukhetho ngoba becabanga ukuthi uChamisa lokhe esebenzisa lelo gama.
Ngikho okutshiwo ngumfowethu uDube lapho ukuthi it was long overdue, bachitha isikhathi nendaba engasebenziwe. Simzile uMonzora ngolwesihlanu ekhipha i-statement ukuthi baya kuma-by-election besebenzisa u-MDC Alliance. Okushuthi-ke abalandeli bakaChamisa bazavotela i-alliance benika lowo Monzora futhi ini amavoti. So kushuthi-ke isikhathi esincane ngoba-by-election aseduze kathesi ukuthi-ke ibandla likaChamisa elitsha lingene siyancintisa ukhetho lisithi hhayi thina si-MDC Alliance slash Chamisa anhlangothi i-confusion yakhona. So ukuthi ngabe yinto eyenziwa kudala kwabunje iqembu laxa lakhankasa sithi umnyaka odlulileyo kwazi ukuthi hhayi soleqembu elitsha imbe kuthiwa yi-Chamisa Chepe-Chete Patriotic Front ngokuthiwa kuyini yilozasiza. Uhlupho olukhona-ke kuma-by-election lawa nxa uChamisa ezangena ama-by-election usize ukuthi ibizo lakhe liyabe lingakamemetheki endaweni nene okuzenza ukuthi amavoti amanye ayengaphi aye kuMonzora. But sikhangele ukhetho olukhulu oluzayo olwa-2023 isikhathi esihle ukuthi bekazi ukukhankasa besebenzisa ibizo labelitsha.
Naso Dube,
okwakathesi babunkomo esikhathini lesi abakhangelane nazo sama-by-elections ngibona ngathi lapho abakhangelele umphumela omncane kakhulu abangawuhlomula ikakhulukazi ngoba sesikhala ukuthi sebetshintshe ibizo. Okuzakwenza ukuthi imphumela omncane lokhu abakufisayo kungenxa yokuthi siyakhangela kathesi isimo se-COVID esikhona esizakwenza ukuthi mhlawumbe bangayeneliseki kuhle ukuthi babhotabhote bakhankase babhote ibizwe babhote indawo lezi abazifunayo ukuthi bayenelise ukuthi kuchazela abantu. Kodwa-ke nxa bengathi bazinike isikhathi mhlawumbe bekhangelele kakhulu njengokutho komfowethu ntemba ukuthi ngaleso sikhathi bazasibeyenelisile ukuthi bamemethekise indlela abakufuna ngayo lezangelizo labo lelo ukuthi bazabe ngobani okuzabe mhlawumbe okungabenza ukuthi mhlawumbe namathuba.
Siyabona lapha Nembaware ukuthi i-MDC kaMonzora isixotshe uNkosazana Thokozani Khuphe. Ulubona njani lolo daba?
Okay, MDC I think MDC yachabalala kutshona umdala uTsvangirai. Okunye lokho sokukhona uchomne la mfungo pati, la mfungo pati. Inda wale skulma nga ayo uti uchamisa e-mzisialente. Yasu wako na ape kuchone ni uga tuandera. Unfortunately, nyega hapa apendi, utuandera yetune ni azoba mbanisi ikambileli. Uchoko zani, wale venje, lena mfungo from the wet go. Even ikoti sika ayo mwe uzasala epeti kremu.
Aguipete tuve, ulubona njanu utabaluga maku.
Utabaluga maku pe mwako waluta wale ngache lune zinto ezingi eza nsela yo ezenza ukuthi umakupe azole sesimende sakizo. Ukukala njepu uchi umakupe wati elimukisa eskatini ya epanelu uti ngawe mkando wati wasala panze watawa ngisisa kuhle. We washuza kuhle uti yipu yina pano chakwenze kota wa zani wakutata njende leko nje wakutata ezi zito wakutata njisi yo wanga stata mwuchu na kumkonde jengwa sotu politiki. Uwe kwa enza uti kunenza kwa ya simbole ze kabalaza. Nchola zao jifeni la mati. Ilapa ya panoliko nuhuti ae ya kare panzi. Benga kazi wa kare pambili kota pa kare bae kukisi nkistu zao. Pesa zemu kwa kuna ngade.
Umnumza Natifa Tuwe uhlaziya izombu sazwi. Ubexoxa lapho endawanyeli mthetheli zindaba uSimba Rashid Mbaware layo ucubungula izombu sazwi. Abesifazane abavela eZimbabwe abahlala kweSouth Africa bathi bakhathazekile ngemizamo yokuxotsha abokuza kulelo lizwe ngoba iningi labo yilo elisebenza ezindlini zokudlela okuyizo ezisahlolisiswa. Isiphathamandla senhlanganiso ebona ngamalungelo abesifazane abahlala eSouth Africa bevela eZimbabwe eyezimbokodo uNkosazana Victrice Mathuthu uchasisa okuningi kungxoxo ayenze loSandikile emhlanga weStudio 7.
Umo wona awukho muhle. Angithi yabona ukuthi kuma social media yakhulumele zonke lezi zinto. Abantu abaningi bayethi yebo silabo abantu abathi hayi thina vele kudala sithe goal ayikho into engayenzeka ngoba thina vele sibophi basiposa vele thina kudala sikhila la. Kodwa thina njengabomama asilazi izibindi ezinye. Omama balazi izibindi ezindala. Omama masicabanga sicabanga ukuthi abanye bethu balabantwana. Masicabanga sicabangela abantwana ukuthi njengoba sokusenzeka kanje uma kungenzeka
Okusenzeka
sikabona izenophobia ka 2018 cabanga ukuthi uyayikhumbula bekungabantu akade bephuma nje bekangabishaya abantu bokuyika shisa abantu bokukodwa bekungangenanga kwaze kwangena ngathi emsebenzini bathethe sibona khona manje amabandla ama-political parties eseyiwa sengenela izinto ezinjani kunzima nxa sokuzathi singenelwa ngama-political parties ayiwa asibheke ukuthi ngabe ayasivikela njengabantu bokuyika into leyi siyibona ikusenzeka ema-trackini isikhumbule manje ema-trackini singene ngathi ema-restaurant asikwazi ukuthi yaphi njalo ayifani lale izenophobia esiyijayeleyo akula muntu otshayiwayo kodwa kufisha abantu
kungenzakalani
njani abantu bengasilahlekelwa imisebenzi lapho sikhanya ukuthi iningi vele ligcine abantwana ekhaya nabazali
kuthiwa ngesilungu disaster in the making ngoba nxa sisuka sonke lapha kuthiwe sesibuyele ekhaya kumbe noba singabuyelanga ekhaya singasasebenzi kwenzakalani ngabantu abethu labazali bethu esibaziye abasekhaya futhi bazobulawa yindlala singaze sihlale esouth africa nxa imisebenzi iphelele kuyini esizakwenza singasasebenzi lathi khonapha sihlele sizodlali sibe ngani so yena le ivele ayikho right sizovele nxa kuphela imisebenzi nje aku-affecti thina sodwa esilayo esouth africa izimuli zethu ziyo-affekteka okuzilisileyo
lo nkosazana Victress Mathuthu isiphathamandla senhlanganiso yezimbokodo ubexoxa ecingweni losandekile mhlanga westudio 7 siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lalanamhlanje olivalelisayo.